Inetwa Messi Mazimure, ndiri development practitioner. Ndakatarisa muno mamutoko. Tikada kutarisa Black Granite yakatanga kumainiwa makore akawanda. Imine ane makore 24 yainge ingoripo bata hapana chinobatika chekuti tingatonya kuzoona kutoti pane zviri kuitika. Ende dombo iri riri kutorwa richienda kune nzvimbo dziri kunze richienda overseas. Muno muZimbabwe richidarika nepo nzira dzachona hadzina kunaka hadzina kumira zvakanaka saka zvinonipa mubvunzo wekuti chii chiri kunyatsoitika mukati menzvimbo inoi tiri kutadza pati isusu todini sevanhu vemucommunity
ini ndinoitwa Steven Zenda ndabva kuwadhi 19 kuchije kuchibeta kudza asoko sisinesi mataura chinhu chandifadza zvikuru kwazvo kana ndoda kuti ndizivewo kuti inini sezvo mati muri mutungamiriri wesamthing muno mamutoko nyaya yegranite inobhenefita maconstituents ese here kana kuti emamutoko tine I know kuti tine 3 constituents dziri muno mamutoko granite inobhenefita 3 constituents idzodzo here kana kuti inobhenefita 1 constituent inowa ine mamaindi yayo egranite
ya mabvunzambvunzo akanaka chaizvo hanzvadzi isu handisi kuona kuti granite riri kutorwa richiendeswa kuna naGermany kunzvimbo dziri overseas pfuure sereki kwariri kunoita zvakanaka richibhenefita nyika yese yeikoko saka mamutoko munomu kuti tingoti 1 constituents iyoyo chete ibhenefiteka ndodaira kuti Zimbabwe yese inofanira kutobhenefita nemutoko chete kana zvinhu zvese zviri pachena zvichinyatso kuitwa negwara kwaro Zimbabwe ingadai iri pane imwe nzvimbo yekutoti nhasi tingadai tisiri kuchema zvekunoti mutoko yese inofanira kunge ichitobhenefita including Zimbabwe yachona tisatotomboenda kunze kwetoko nekuti riri kungoendaikoko nemari shoma shoma but mari yaya iri kuzotogadzira ikoko yakawanda chaizvo
ndinoitwa David Chakombera inini yangu hausi mubvunzo asi kuti ndakutaura nevanhu vepamutoko Black Granite yakangofanana negold yakangofanana necopper yakangofanana nemadiamonds takawana madiamonds I think roughly around 2009 vazhinji tinozviziva kuti takanzwa kufara kuti nyika yedu yawana upfumi Botswana iri kurama rarama nemadiamonds asi vari kudistributa upfumi huya huyahu zvakanaka inini ndotanga nokupokana kuti ndefunga kuti Black Granite nemhaya yekungoti tiri kuno kwamutoko ndeyeu kuvanhu vekwamutoko Black Granite ndeye munhu wese wemuzimbabwe munhu wese wemuzimbabwe anofanira kubhenefita kubva kuBlack Granite but chikuti tadza kuti tibhenefite kubva kuBlack Granite kana kubva kumadiamonds kana kubva kucopper chii ndomubvunzo wandinofunga kuti tingadai tiri kutobvunza tingadai tiri kubvunzana